izvozvo mutambo zvisiyira izvozvo tanga tiri kucoronation yaking Charles vari kutononokerwa vari kuda kuuya kuita ushamwari nesu patanga tiri kucoronation ikoko takasvika kucommonwealth tagara pasi namai vanotungamira commonwealth nyika dzese dziri mucommonwealth kunze kweyatinoti abc muneziva abc ndiyo Australia, Britain neCanada ndodzadzasara dzeka vamwe vese vari kuti Zimbabwe yatononoka ngaiuye kucommonwealth which is why mukatarisa ripoti yecommonwealth enda kuti nyikaitiyoto read it carefully muchaona kuti there is much more than the so-called negative comments and I would never even consider the net negative
nechikonzero chei
kana tichiinvaita vanhu kuti vazoongorora maelections yedu tichidawo kuti tiwane pfungwa dzekuti how can we improve our democracy so they are making recommendations and because recommendations are based on certain shortcomings they will have noticed kune vane pfungwa dzisiri dziri negative vanonopaka sekuti it's a rejection yamaelections aiwa every observer mission must make recommendations which they think if taken into consideration will improve the democratic performance and standards of a nation under observation. So, recommendations should not be seen as a rejection and should not be seen as standing in the way of good relations between a country under observation and those it seeks to relate to in the future. Saka siye amataura iyi, uchukuti hwamaburitsa hupanyaya iyi, musazvineta zvenyu, paunouya kumusha, waoya zvako kunhonzero uchaona kuti unenge uchiona nyika inenge ine shamwari dzikuramba dzichingokura dzichikura nekuda kwekuti Zimbabwe ine chiremerera globally but also kuchikura nekuda kwekuti Zimbabwe ine tunhu twuri pamusoro pevhu tunhu twuri pasi pevhu tunodikwa nevamwe dambudziko redu nderekuti shamwari dzatiri kutsvaka idzi dzichazokanganisa zvinhu zvedu zviwanikwa zvedu zvatinazvo zvatakapiwa nayave so haikoko kumutatira zvenyu takasunga neutare
ko paukama neamerica apa tiri kuona kuti panenge pane kukandirana makobvu nematete zviri kufamba sei
well you see mukatarisa policy yedu yeon foreign relations yakataurwa napresident ine mazwi mashoma-shoma anoti muchirungu an enemy to none and a friend to all kubvira kuti hatina muvengi tinotsvaga ushamwari nepasi rose iwewo ukangozvitsaura ukada kuva muvengi wedu kugona muvei kumba mumwe mwana kuti adyeka handiti zvino kuriye ndeyekuti tine vana here vatoda kuti vazhandwe nemuroyi handimi kuti tiri pachinhano ichocho kana america ichifunga kuti inobatirwa muukama hwayo nezimbabwe nekuramba kuramba yakaita mashandikongonya nesu ndo zvavada hatingavafombi kuti vatidei vasingapii asi zvine mutevedzero wazvowo zvichareva kuti isusu tichavabatawo nezvigumi